Mushure mekuona kupararira koita dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Bazi rinotungamirwa namuzvinafundo matarira paUniversity of Zimbabwe rakaparura chirongwa chinonzi Abused Substance Diagnostic and Management. Muzvinafundo matarira vaudza Studio 7 kuti ongororo yakaitwa nenyanzvi dzezveutano idzi yakaburitsa pachena kuti vana vadiki vane makore mapfumbamwe 9 zvichikwira vave kuputa nekushandiswa shandisa zvinodhaka. Vaendera mberi vachiti zvinodhaka izvi zvatekesherawo muzvikoro.
Pane mwana akabatwa kukaripa uko ku form 1 ari drug lord ku distributor madrugs muchikoro. Zvazvinoreva ndezvokuti madrugs atekeshera maschools. Kana maschools awana madrugs easily, the nation is really in serious.
Vaendera mberi vachiti zvatora makore 16 kuti nyaya iyi jekere nyika.
Pane zvinotaridza kuti tiri mucrisis. Violence chaiyo yanyanyisa. Mamedhasi asinganzwisisiki anyanyisa. Road traffic accidents dzawandisa. HIV chaiyo following COVID-19 iri kungokwira. Unemployment including self-unemployment. Vana kenu havakwanisi kuoperator vasina kusuta madrugs.
Vaenderera mberi vachiti zvipatara zvinorapa vanenge varasika njere zvakaita sengoma huru yekumasvingo neengucheni iri kuvulawayo zvazarisa nekuda kwedambudziko iri.
Kuma hospitals, ngoma huru reported 80% of my patients vatova nepsychosis inobva mumadrugs, substance abuse ne alcohol. Engucheni confirmed 70% of patients vakupinda imomo vava nepsychosis yamadrugs.
Muzvinafundo matarira vati chipatara chemupiro chekuBulawayo chakatovhura imwe wadi yekurapa vane chirwere chepfungwa.
2 months ago, Mpilo Hospital yakatovhura a new unit yokuti vana mumastreets vaakuoverflow from these hospitals kuti vawane a drugs unit.
Mukuru wesangano remubatsira pamwe trust iro rinobatsira vechidiki vane dambudziko rekushandisa zvinodhaka amai Christine Kiri hurukuro madamombe vatsinherawo vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvikuru muvadiki.
Kuti tiri kusangana nematambudziko ekuti vana nevabereki vari kuzosvika pakuurayana chaiko. Pane mwana recently akapondwa nababa vake pamusaka pekuti baba vangu asinganzwisise kuti zviri kuita mwana izvi zviri kukonzerwa nemadrugs. Saka vakasvika pakumurova akafa. Tine vanawo zvakare vari kurova vabereki because vanenge vasvika pachikamu chekuti havachagona kuzvikontrola vari munonzi drug induced psychosis.
Munyori wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti vanhu vakawanda vari kufa nekuda kwekushandisa zvinodhaka.
Mamera hospitals edu agara ari mashoma and agara ane limited capacity to admit people, so they are obviously overwhelmed ne issue ye drug abuse. Some people actually turn their way.
Kurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJenfen Muswere vanoti nyaya dzekuputa nekunwa zvinodhaka ratova dambudziko guru zvokuti vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakasungwa gore rapera. Mutoriro, Chok, Ice, Guka, Bronkley, Bronco, Fembo, Maragado, Mangemba, Nembanje ndizvo zvimwe zvinodhaka zviri kunyanya kunwiwa nekuputwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.